Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 17 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muri kugara munomu hamusi kugara nekuti nekuda kwenyu ai kugara kwekuda nezviri kuitika kumusha ikokoko. Saka mukuru wenyika ari kuuya kuno, zvaari kuuya kuno toda kuti aone kuti vanhu vese vakatsamwa zvikuru.
Vana veZimbabwe kusanganisira muimbi Thomas Mapfumo vari muAmerica voratidzira kuNew York kutanga nhasi vachitsutsumwa neutongi hwava Mugabe.
Ari kutoita zvinhu nedemo ndivo mademonstrators, maprotesters. Ndivo vari kuita hunhu hwedemo, hunhu hwekuparadza, hunhu husina budiriro mukati.
Asi nhengo yedare reparamende yeZANUPF vapsychology Mazivisa vanoti zviri kurongwa nevari kuda kuratidzira hazvina nematuro ose. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nenyika dziri pedyo dzakaita seCanada zviri kutarisirwa kutanga kuratidzira nhasi muNew York zvichitsutsumwa neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kuratidzira uku kuchaitwa kwemazuva mashanu. VaMugabe vari kutarisirwa kuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mumwe wevanenge vachiratidzira uye ari muimbi ane mukurumbira zvikuru Dr. Thomas Tafirenyika Mukanya Mapfumo.
Vagari vese vekuZimbabwe vari kugara muno mudiaspora, tiri kukukokai mose kuti muuye kuNew York. Muuye makawanda zvikuru.
VaMapfumo, sei muri kupa kurudziro iyoyi yekuti vanhu vari muAmerica vange vachienda kumuzinda weUnited Nations uku?
Mukuru wenyika ari kuuya kubva kuZimbabwe, saka tinoda kuti timuchungamidze tichimutaurira zvinotinetsa. Mademonstrations aya ndeyekuti kuti nyika yedu inake, hakusi kuti kana kutika pane chimwe chiripo. Aiwa, tinoda kuti nyika inake, vanhu vagodya vachiguta. Saka tiri kukokai kuti muuye mese, vese muri kugara munomu hamusi kugara nekuti nekuda kwenyu ai kugara kwekuda nezviri kuitika kumusha ikokoko. Saka mukuru wenyika ari kuuya kuno, zvaari kuuya kuno toda kuti aone kuti vanhu vese vakatsamwa zvikuru, havasi kufara nezviri kuitika kumusha uku. Vanoda kuti nyika iite sei, nyika irurame, munhu wese adya achiguta, igova nyika yakasununguka, munhu wese ave nerusununguko.
Muimbi ane mukurumbira Dr. Thomas Tafirenyika Mukanya Mapfumo vachitaura vari parunare kuEugene kuOregon. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANUPF inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology Mazivisa.
Hunhu hwavo hunhu huri kuitwa kuti vafadze vaya vanoisa zvirango panyika yeZimbabwe. Tingati nyika idzodzo dzavaroda vanoratidzira vari nyika dzinozikanwa kuti nyika dzisingade Zimbabwe utungamiriro hwaMugabe, ndo nyika dzakaisa masanction. So ukaona munhu wemuZimbabwe ari kutaura nezve election kana kuti leadership yenyika achinoratidzira ari kuAmerica, ari kuratidza kuti haana hunhu ende neruzivo rwekuti zvematongerwo enyika zvinombofamba sei. Kuratidzira hakusiwo unoita kuti tsvangirai hwine election kana kuti hana hwine election. Election inoitwa muno muZimbabwe kwete kuAmerica, and America haizogoni pasi peUnited Nations charter kuti ipindire matongerwo enyika yeZimbabwe. Vanoedzawo pano nepapo ende kai but hawana kwaanosvika nekuti hawabvumidzwi.
Asika vari kutiwo vamugabe vanenge vari kutonga nedemo vari kurambidza vanhu kuratidzira nezvimwe zvakadaro daro.
Ari kutoita zvinhu nedemo ndivo mademonstrators, maprotesters yacho. Ndivo vari kuita hunhu hwedemo, hunhu hwekuparadza, hunhu husina budiriro mukati.
Asika vari kuti ko kana muZimbabwe muine runyararo sei vanhu vakawanda vari kutiza vamazivisa vachienda muupoteri?
Vanhu vakawanda vapi? Dzamara hwani ari kuamerica izvozvo namavarire ndo vanhu vakawanda. Kune vanhu 13 million muZimbabwe munomu baba. 13 million vari kuti tiri kuda nyika yedu. Ende chero masanctions dzakaenda nekupe zvikadi zvikaoma zvikapisa zvikadi ticharamba tiri munyika medu. So you can't compare vanhu to vari kuamerica nhasi vanzi vatiza. Vatiza vari kutiza hani ndo vaita hatichatya.
Vapsychology mazivisa inhengu yezanup f inomirira Highfield West mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda muchinhoi vateerera kurudziro yakaitwa nebazi rezveutano kuti vaende kumakirinika ari pedyo navo kunopiwa mishonga wekudzivirira kuzvimba kwenhengo dzemuviri kunyanya makumbo kana kuti chirwere chinonzi elephantiasis pachirungu, kunyange hazvo vamwe vanga vachigunun'una. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura paSt Peter's Pastoral Center muchinhoi, Chiremba aparadzai mudzengerere, vanoti chirongwa chekudzivirira kuzvimba kwemakumbo chiri kuitwa zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nyika yose muna 2014. Chiremba mudzengerere vanoti pavanhu zana vakatariswa ropa muna 2014 zvakaonekwa kuti gumi vavo vane utachiona hunokonzera kuzvimba kwemakumbo nekufamba kwenguva muupenyu hwavo. Vanoti nekudaro hurumende yakatora danho rekupa vanhu mushonga wekuuraya utachiona hunokonzera kuzvimba kwemakumbo.
Zvakaitika ndezvekuti muna 2014 pane research yakaitwa zvavakaita vakauya mumakonde district, in fact vakaita muZimbabwe yese kuma districts ese, vakatesta ropa revanhu 100 vakaona kuti ropa ravo rine infection inokonzera chi elephantitis kuzvimba kwemakumbo. Zvakaona kuti munhu angari right asingarwari 10 out of 100 vanga vane chi infection iyo muropa, even though vanga vasingarwari. Saka pamusana peizvozvo zvakaoneka kuti senyika tinofanira kubudisa infection iyoyo nemapiritsi sezvatukuita parizvino.
Vamudzengerere vanoti nekuda kwezvirwere zvinokonzerwa nemishonga inobvisa utachiona hwekuzvimba makumbo huri kuitwa vana vari pasi pemakore maviri, madzimai akazvitakura nemadzimai ari kuyamwisa havasi kupinda pachirongwa ichi.
Right. Mapiritsi tikupa vanhu vane makore 2 years and above kusvika kana ka 200 years.
Mumwe mudzidzi wepachikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT vaEdwin Nyenyai vanoti vatambira mapiritsi ekudzivirira kuzvimba kwemakumbo pane kuzoyeuka bako mvura yanaya.
Kupreventa chivere kosi mazuva ano zvitirire zvinongeita se zvinokurumidza kuspreada stia.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaJames Muonwa vanoti vatambira kudzivirira chirwere chekuzvimba makumbo mushure mekunge vanzwa kuti zvinozokanganisa nhengo dzavo dzechirume.
Ndanga tanzwa kuti elephantiasis inozogona kuafekta nhengo dzemuviri wevarume kuti zvunhu zvinozvimba, saka iyi tatya.
Asi muzvari Emilda Zororai vanoti kunyange vanwa mapiritsi ekudzivirira kuzvimba kwemakumbo havasi kugutsikana nechirongwa ichi, vachiti pamwe hurumende iri kuda kuita vanhu kafira mberi nekuda kwekusagadzikana kuri munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
But ndirikutya nemamirira akaita muZimbabwe munomu president wedu havachatida, saka varikugona vada kuto reduce number yevanhu munomu. Saka inini I'm not comfortable, ndanwa hangu asi hazvina kundimirira mushi.
Vanhu vanga vachipiwa mapiritsi mana, rimwe chete rekusvisvina mamwe matatu ekunwa kana munhu achinge adya. Vanhu vanga vasina kudya vanga vachipiwa maheu vasati vanwa mapiritsi. Hatina kuziva vanhu varapwa pari zvino mudunhu reMashonaland West kubva patanga chirongwa ichi nemuvhuro svondo rino kusvikira nhasi. Chirongwa ichi chiri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
¶¶
tatinotarisa nyaya dzezveupfumi tirikutarisa mashoko akaturwa nagavhuna webhanga guru renyika reRBZ Dr. John Mangudya pakuparura mari itsva yemabond notes kuchaitwa nehurumende kutanga mwedzi unouya. Muhurukuro yedu tina vatapiwa mashakada nengo yeMDCT vachiona nezveupfumi. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei hurongwa hweRBZ uhu.
Isu takataura tikati mabondi noti anotirangaridza mucherechedzo kudzokera kuzim dollar kuti takaona nhamo muna 2008 nemari yemunyika medu inozoshayewa uremu zvopedzisira zvokwidza mitengo vanhu votambura futi. Asi ivo vamangunja vanoramba vachiashuwa nyika kuti hatidzokeri ikoko ku 2008. Saka issue confidence yekuti vanhu hatina confidence nezvatakamboona zvakaitwa nereserve bank. Saka tinongoramba tichingotya kuti mazim dollar aya anozoita mabondi paper futi kana kuti mabiera check tikazoshayiwa pundutso mune ramangwana. Ndo mafia aripo iwawo nokuti vangange vaine havo chido nemaintentions, anonzi maintentions akanaka, asi havasi kuziva kuti vanhu vari kushanda navo matsotsi vanotidzosera Zimbabwe dollar takarivara zvikatinetsa futi.
Asika pari kunzi pane mari yakabva kuAfriExim Bank yekushandisa kuti paonekwe kuti hapa dhindwe dzimwe mari dzakawanda, handizvo here zvinofanira kunge zvichipa vanhu chivimbo kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka?
Ini ndiri nyanzvi yezveupfumi hwenyika. Maziro angu ndeyekuti hapasati paitwa chiwirirano kana kuti agreement neAfriExim Bank namaererano efacility iyoyo ye200 million, haisati yavapo. Nokuti kuti izovapo inofanira kunge itori agreement inototarwa iri yeoverdraft yokuti vapinde muchikwereti. And the question ndeyekuti reserve bank ine masimba here okutora chikwereti chenyika kana kuti hurumende inofanira kuzviita izvozvo. Isusu tinofunga kuti reserve bank haina masimba okwereta mari on behalf of Zimbabwe government. Saka pachina maissues ipapo, handifungi kuti zviri esimbu as vanhu mafungiro avanoita kuti AfriExim Bank mari inogona kungoisa patafura zvikangofa zvakadaro. Ndiona sekuti pachine nyaya ipapo.
Saka iyo hurumende kuri kuti ndiyo iri kukwereta mari inofanira kuuya zvakare iri kudare reparamende kuti ikusumei kuti ndo zvaya kuita.
Ehe, nokuti debt, kana chitaura nyaya yedebt, debt contracting kana kuti kundokoromora zvikwereti, zvinofanira kunge zvichitopfuura nekuparlamendi. Parlamendi yoti chichakanaka chikwereti ichi hachina kunaka. Saka zvose izvo zvasati zvaitwa. Kana tichitedzera mutemo wenyika chaiwo constitution, tinoona sekuti kana iyo yeAfriExim Bank inofanira kuti izongopfuura nekuparlamendi futi kuti ive constitutional, zvivenge zviri pamutemo.
Ko chichemo chehurumende kachekuti munyika hamuna mari, nekudaro chirongwa ichi chichabatsira vana veZimbabwe?
Mari haiuyi nomutoo uyoyo. Mari inotouya nekutoti mune production here, manufacturing, mabhizinisi ari kufamba zvakanaka here, tiri kutengesera dzimwe nyika zvakawanda here, manhu vediaspora vari kuunza mari here, mainvestors ari kuunza mari here munyika. Ndo zvinoita kuti mari iwande, kwete zvemabhondi.
Vatapiwa mashakada inyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeMDCT vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva nhasi, tine hurukuro nemukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike. Tatanga nekuvabvunza maonero avo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano kumaruva.
Utano hwedu hauna kumira zvakanaka, kunyanya-nyanya muzvipatara zvekanzuru, zvipatara zvehurumende, izvo zvinova zvinoshandiswa neruzhinji. Zvipatara zvedu zvadzikira, kungave kuri idzo nyaya dzemishina yekushandisa muzvipatara, mizhinji yacho mishina yasakara, yamishina yakare. Kouyawo zvekare dambudziko remibhadharo irimo muzvipatara. Kunyangwe hurumende ine mutemo wekuti kune vamwe vanhu vasingange vasingatarisirwe kunge vachibhadhara vakaenda kuzvipatara. Vanhu ava vanosanganisira vana mai vakazvitakura, vana vadiki vane makore ari pasi pemashanu, vakwegura vane makore 65 zvichikwira, vanhu ivavo vanenge vasingatarisirwa kunge vachibhadhara. Asi nekuda kwekuti zvipatara hazvisi kuwana kana kobiri kubva kuhurumende, zvipatara zvaakuti mumwe nemumwe unenge uchitobhadhara. Saka vanhu vazhinji vari kusangana nedambudziko rekuti vakaenda muzvipatara vari kunosangana nezvikwereti. Vasangana nezvikwereti kudaro, musi wekuti wazodischargewa kune anonzi madebt collectors, vanhu vari kurudza midziyo yavo. Vamwe vari kutorerwa mombe, vamwe vari kutorerwa zvikochikari, vamwe vari kutorerwa midziyo yemumba nekuda kwekuti vanenge vatadza kubhadhara zvikwereti zvekuzvipatara. Saka kuzvipatara kwedu pari zvino izvi hakuna kumira zvakanaka. Panotori nedambudziko guru mumhuri mukaita munhu ane chirwere chakaita segomarara, chekenza. Nekuda kwekuti makost ekurapa kenza akakwira zvakanyanyisa, veruzhinji havambovakwanisa. Kouya zvekare pakaita dambudziko rekuti mumhuri maita munhu ane chirwere chemakidneys, achiitwa inonzi dialysis. Makosti edialysis zvekare tiri kuona akakwirisisa, vazhinji havasi kuakwanisa. Kozoti dambudziko remaambulances, kunyanyanyanya kumaruwa, munhu akarwara kana namai vakazvitakura vaye vakanzi vachitransferwa vaende kune zvipatara zvikuru, maambulensi hakuna. Vanhu vaakupedzisira vaakuburitsa dzimari dzakawanda kubva muhomwe mavo kuhaya dzimotikari dzimwe dzisingakodzere kuti vakwanise kuenda kuchipatara. Saka zvipatara zvedu pari zvino izvi, ndingangoti nyaya yeutano pari zvino haina kunyatsomira zvakanaka.
Ko, tichitarisawo nedambudziko rechikafu iri chiri kushomeka kumaruwa uku, vari kurwara zviri kuvafambirawo sei?
Panotori nedambudziko guru, nekuti ukaona mishonga mizhinji inonyorwa kunzi unonwa mapiritsi ako kana wapedza kudya chikafu. Zvoreva kuti tine vanhu vari patreatment dzakaita sana TB. Munhu iyeye kuti ange achikwanisa kunge anwa mapiritsi ake TB, anenge achida kuti ange adya. Asi nekuda kwekuti chikafu chiri kushomeka, vamwe vanhu vaakupedzisira vasamwe mapiritsi avo, zvozokonzeresa dambudziko rekutapurirana kwezvirwere zvakaita sana TB. Togoti zvekare tine machronic ill patients vari pamishonga yakaita semaARVs. Kuti unwe mapiritsi wawo zvekare, nyaya dzenutrition dzinofanira kunge dzichigadziriswa. Pova zvekare nedambudziko rekuti munhu anopedzisira akuzeza kunwa mapiritsi ayo, nokuti mapiritsi aya ari very toxic ukaanwa usina kunge une chawadya. Saka nyaya yenutrition, nyaya yefood security idambudziko guru.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na muzvare Omega taonezvi. Muzvare taonezvi mumwe wemadzimai vechidiki vafunga ivo kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zviri muNew York kubvira nasi kusvika svondo rinouya, apo vachange vachiratidzira pachange pachitaura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano mukuru weUnited Nations UNGA uchange uri kutanga iwo nemuvhuro svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Muzvare Omega, tinoona muri mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kuratidzira. Sei mafunga kudaro imi semusikana wechidiki?
Zvakakosha kuti tiratidzire kuno kuti tisapotana nevari kuratidzira vari kumusha, nekuti zviri kuitika izvi zvinoafekta tese vadiki vakuru vari kuno nevari kumusha zvese saka ndosaka ndaona zvakakotsera.
Imi muchangobva kubva kumusha zvii zvakanyanya kukubatai zvamakaona kumusha zvasoita kuti muwane simba rekunge muri kuNew York pacharatidzira zvizvarwa zveZimbabwe?
Chakanyanya kundibata kumusha zvinhu zvandakaona zvaitika kuti kuzvipatara. Mai vangu vakanga vasinganzwi zvakanaka vari kuchipatara ende kuchipatara taiona kuti vanhu vaingouya vachiadmitwa vachirara pambedha but vasina mishonga yavari kupuhwa. Mhuri dzavo ndodzaitoenda kunotenga kana iri insulin kana ari mapiritsi vaitoenda kunotenga kunze vachiuya nazvo kuchipatara vanhu vachishaya vachirasikirwa neupenyu nekuda kwezvinhu zvidiki diki zvinokwanisa kunge zvinofanira kunge zviripo pachipatara.
Asi munoona kuratidzira kwakadai kuchizobatsira here sezvo muri kunze kwenyika kudai?
Tine tarisiro yekuti zvichabatsira. Zvatiri kuzviitira izvi ndezvekuti tiratidzewo vari kumusha kuti nyangwe zvazvo tiri kure kwakadai tinavo mupfungwa dzedu ende tiri kusapotana navo nezvavari kuita. Saka tine tariro zvinopawo vari kumusha simba ende zvichaproducawo maresults ari right.
Muchitaura nevamwewo vasikana vemazera enyu, vazhinji here vanoshushikana nezviri kuitika kuZimbabwe uyezve vachange vainemi pamuchaenda kunoratidzira?
Vazhinji vanoafektwa vanoshushikana nezviri kuitika kumusha nekuti hapana asina hama iri kumusha, hapana asina kumboexperienza zviri kuitika kumusha mazuva ano. Vazhinji vari kuda kuenda, tine tariro yekuti vachakwanisa vachabudirira kuuya.
Dai maiwanai mimukana wekutaura nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, maivaudza kuti chii chiri kunyanya kurwadza ipamoyo penyu zvamungade kuti vazive?
Dai ndaiwana mukana iwoyo ndaivabvunza kuti sei vachiregerera vanhu vachitambudzika sematambudzikira avari kuita munyika ivo vaine simba rekuchinja magariro neupenyu hwevanhu, sei vasingashandisi zvavainazvo nezvavanokwanisa kuita, vasingazvishandisi kuimprova upenyu hwevanhu.
Kune vamwe vangange vakateererawo zvii zvamungavaudzowo semumwe asimuka iye akati aiwa ini ndaakuwanikwa ndakananga kuNew York kuti ndimbonoona kuti ndingaite sei sechizvarwa cheZimbabwe?
Ndinokurudzira vese vanokwanisa ngavauye ngavanangewo kuNew York semanangira andakaita kuNew York, tiratidzire pamwe chete takabatana sezvizvarwa zveZimbabwe.
Asi vamwe vazhinji vanomboti zvinonetsa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibatane, chii chamaona chasanduka pari zvino chiri kuita kuti vanhu vawirirane uyezve vachiwanikwa vachiyanana mukukuedza kusandura zvinhu zviri kumamirira akaita zvinhu kuZimbabwe?
Ndinofunga kuti nhamo yakatarisana nenyika yedu inhamo ino yakatarisana nemunhu wese. Saka because inhamo yakatarisana nemunhu wese, vanhu vese vari kuona kuti zviri nani titsvage kuti togadzirisa sei zvinhu izvi. Saka ndosaka vanhu vakanyanya kubatana panguva ino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Omega taonezvi varivo muWashington DC asi vachange vari pakuratidzira kuNew York apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kunge vari kutaura kuUnited Nations svondo rinouya.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa zvinyunyuto zviri kusimudzwa nerimwe remasangano evagari vemuHarare reHarare Residence Trust zvekushayikwa kwemvura mune dzimwe nzvimbo uye kunonoka kwevashandi vekanzuru kugadzirisa matambudziko iwayo. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShumba.
Tinotenda zvikuru kwadzivai vateereri.
VaShumba, tinonzwa kuti sevagari vemuHarare mune zvinyunyuto zvakati wandei zvamunoda kuti zvinge zvichigadziriswa nekanzuro yenyu yeHarare. Mungatiudza pamusoro pezvinyunyuto izvi?
Dambudziko guru rabata muvagari mukati nemasvondo mairi adarika inyaya yekusanyatsowanikwa kwemvura munzvimbo dzakati wandei. Nzvimbo dzagara dzisingawanikwi mvura dzekumabvazuva kweHarare kunana Mabvuku Tafara, vagari vari kuramba vachishungurudzika nekuti kunyangwe nezviborani zvawaishandisa zvimwe zvacho zviri kufa uye zvimwe zvacho hazvichabudi mvura. Tikatarisa nzvimbo yakaita semasasa vagari weikoko vane nguva yavakanga vakumbowana mvura kwemazuva mairi pasvondo. Asi mukati nesvondo rimwe radarika nemairi wari kuwana mvura kwezuva rimwe chete, nofunga kwemaawas mairi chete, kurausira kuti asvike maawa matatu. Izvi zviri kuita kuti vanhu vanyanye kutya zvikuru nechikonzero chekuti munzvimbo zhinji mvura painozouya kunomboita masuweji anononoka kugadzirwa. Ndidzo nyaya dzatiri kunyanya kunzwa kunzvimbo dzakaita sekukuwadzana, nzvimbo dzakaita semufakoni, zvekuti vanhu vanoona mvura ichirasika asi vasingagoni kuinwa nekuti kanzuru iri kunonoka kuuya kuzogadzirisa.
Iyuve kanzuru vari kuti chii nenyaya iyoyi vashumba?
Nguva zhinji tiri kukurudzira vagari kuti pavari kusangana nematambudziko aya ngavamboendewo kunzvimbo dzemadistrict offices dzinove mahofisi ekanzuru anowanikwa munogara veruzhinji. Vanhu vari kuenda ikoko asi zviri kunyatsotinetsa ndezvekuti kumadistrict offices uku kuri kubuda dambudziko rekuti vashandi vekanzuru vari kuti havana mota dzekuti vakwanise kuenda kunenge kuine dambudziko kana kuti vakwanise kusvikira vaone situation iri kusangana nevagari. Saka kwatiri tiri kuona senzira iri kushandiswa nevashandi vekanzuro kuratidzira, asi vasingabudi pachena kuti vari kuratidzira kusapiwa mari kwavari kuita pamwedzi nemwedzi nekanzuro.
Imiwo sesangano reHarare Residence Trust, zvii zvamuri kuitawo kukurudzirawo vagari kuti vange vachibhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro pamwe nemitero kuitirawo kuti kanzuro ikwanise kufambisa mabasa ayo?
Isu seHarare Residence Trust, kurudziro yedu ndeyekuti mugari pamwedzi wega wega ngaabvise $10 yake inoenda yakabata kunovobhadhara yatingati property tax nezvinhu zvakaita se fixed water charge kana kuti admin charge kune waya wasina matitle deed. Mimwe mitero inoda kubhadharwa ngaizobhadharwe pamusoro pe-$10 kana maservices acho ari kuwanikwa. Asi dambudziko ririko nderekuti patiri kudzidzisa vanhu vari kutibudirira zvisina pachena kuti kanzuro haisiri kutakura marara sezvawaiita. Vane mota dzinosvika 47 dzekutakura marara, asi vari kuti pari zvino nguva zhinji vane mota dzingangoite 14 dziri kukwanisa kunge dzichisevhisa Harare yose ine mawadhi 46. Kwatiri tiri kudzidzisa vanhu kuti vanofanirwa kuendesa $10 yavo uye vanofanirwa kuchengeta marefiti panzvimbo imwe chete.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vashumba nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Mazvita nekutipawo mukana wekutaura.
Manga makateerera kumukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba pachirongwa chedu upenyu hwedu, apo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana veZimbabwe kusanganisira muimbi Thomas Mapfumo voratidzira kuNew York kutanga nhasi, asi nhengo yeZANU-PF vaPsychology Mazivisa vanoti kuratidzira uku hakuna nematuro ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa dhikodha reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Aiwa vateereri, morara zvakanaka. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhlaka 17 Mpandula 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludala inkulumo. Kodwa oyemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu.
Yazanga ikambi lezenobala iGugurahundi. Wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu abokhuthana nabantu.
Izisalane zeZimbabwe ziyatshengisela ngapha kwelemelika zisithi sezikhathele ngomongameli Mgabe. Iqembu leHighlanders lithi kalisekeli ubandlululo lwamaNdebele lamashona.
Kathese ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa eshoneni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludale inkulumo. Kodwa owayemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu. Sixoxe laye umfundisi Angliston Sibanda ukuthi sizwe ukuthi unkosikazi Mujuru wayekhuluma ngolimi lwesishona yena uSibanda etolikela ngesiNdebele wathini.
Ye iqiniso elikhona ukuthi sizonde kakhulu ngenxa yenzondo yethu esilayo ngenxa yezilondo esilazo ezinsizweni zethu lemizweni yethu senze sisehluleka nokubala kuhle into ebhalwe ephepheni ngamabala ayi-black namhlophe. I-journalist ngibona ngani ngikwenza kumbe ngabomo kumbe bakwenza ngephutha basebe senza kwaba i-headline into engayisiyo. Ekhuluma yena kazanga atho ukuthi uzabe yafika emangcwabeni emamasgrave. Into ayikhulumayo wakhuluma ukuthi yena ufuna ukuvakatshela zonke izigaba zelizwe ezihluphekayo ukuthi abantu abahlupheka sengozimayini ekobulawayo kuhlala khona abantu abadubekayo kakhulu. Ufuna ukubhoda lezo ndawo ukuze athi lanxa esesenza imithetho kumbe lama-policies abe angama-policies aza-addressa inhlupho zabantu bonabo. Sekambe ukuthi sakuyafika e-Bankbrit, sakuyafika e-Plumtree, sakuyafika wakubantu indawo eziningi-ningi wasesithi sakuyafika neBhalakwe. I-context yona leyo eyokuthi uzabe ebona izindawo okulabantu khona ebonakala ezisisa inhlupho ezihlupha abantu hathi ukuthi weqonde ukuyabona ema-masgrave. Indize nakho kanti nxa engathi ufuna ukuyabona kwaqala bani engxenye kuzabe funa ukuthi azwisise kahle ukuthi abantu abadebele nje bahlukuluzwa kuyini. Engxenye yokukhulumeza wakhe uzazama ukuthi kulungisise lolu daba osolidonse isikhathi esingekaidedaka ikakhulu ukukhangela nokuthi i-PPSND Conciliation Commission ilokhu ingangacasi ukuthi izasebenza njani.
Kodwa ibala lona elithi Gugurahundi walikhuluma yini?
Abazanga likhulume izini lonozindaba wabhala athi abantu bangabala funda kusithiwa i-direct quotation okuthiwa khona lapha amabala asambayo kazanga likambe lezenobala iGugurahundi. Wakhuluma ngokuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona abonisane nabantu axoxisana nabantu. Kodwa-ke unozindaba ngokuthi funa ukuthengisa iphepha wasefaka yena ukuthi uzavakatshela i-masgrave kodwa yena akazange akutsho. La ihlupho yokuthi thina sesibala-ke lathi sibala i-headline singasabali indimba yendaba sesibala inhloko yendaba singasabali okuyikho okuqube okumumethwe singabala kuhle kumumethwe siyathela ukuthi kunijepha liyana akukho ibala nalo eGugurahundi.
Kodwa-ke abalaleli bengafuna ukuthi bazwe ukuthi wena lapha wawuminjani uze uzwe amabala wona la.
Mina kangiyimi engangitolika yena ekhuluma ngolimi lokushona mina ngikhuluma ngitolikela abalali abantu.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le MDCT Tajamuka umfundisi Ivan Mawarire with this flag lo mhlabeleli uThomas Mafumo babuthene ngapha kwelemelika edolobheni leNew York betshengisela besola umbuso kaMongameli Mugabe yena okhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations ngomvulo. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT okhona le kweNew York sambuza ukuthi kanti vele ukutshengisela lokho kunqedana.
Injongo kakhulu ikuba njengabantu baseZimbabwe sesikhathele ngalombuso kaRobert Mugabe osibuleli lizwe. Sesizama ngayo yonke indlela ukuthi sazise umphakathi wonke jikelele umhlaba wonke ukubana njengesizwe saseZimbabwe sikhathele ngombuso kaRobert Mugabe, njalo sifuna ukuthi sitshengisele wonke umuntu akwazi ukubana abantu baseZimbabwe abasamfuni uRobert Mugabe njengo-president wabo. Sesifuna utshintsho eZimbabwe. Ngakho simlindile namhlanje lapha eNew York ukubana vele ma eqhamuka njalo lokuthi sitshengisele kulo mhlangano we-United Nations ukuthi amazwe wonke abekwazi ukuthi njengabantu baseZimbabwe sesikhathele sesifuna utshintsho elizweni lethu.
Kodwa-ke yena uMongameli Mugabe sizwa kuthiwa uzabe esemhlanganweni lo ngomvulo. Kati lina kungani lihlela atshengisela ngempela sonto le?
Okuqakathekileyo ukuthi umhlangano we-United Nations uqale izolo ngolwesihlanu and uyaqhubeka iviki lonke. Thina njengabasebenzi lana e-America besifuna ukuthi sitshengisele ngobuningi bethu ukwenzela ukuthi nalabo abangakwanisiyo ukuthi bathole isikhathi emisebenzini yabo abaningi bethu ngama-weekend abasebenzi and namhlanje njengomgqibelo sibaningi sibili esizimiseleyo labathembisileyo ukuthi bazobe bekhona sibalindile sifuna ukutshengisela ngobuningi bethu.
Sizwa kuthiwa litshengisela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela oTajamuka labanye. Ungasitshela ukuthi kuyatshengisa na ukubana sekulokubambana?
Ukubambana sekukhona kakhulu ngoba njengesizwe njengabantu beZimbabwe udubo esilalo ludubo lwethu sonke. Alusakhethi ukuba ungumuntu we-MDC noma ungumuntu weyiphi inhlangano. Even lalabo abasebenzela i-government labo sebelubona udubo lolu lesikhathi thina silutsho ukuthi udubo lolu ngumbuso kaMugabe ongekho emthethweni ngokubona kwethu ongazange ubusiswe ngamanye amazwe nge-election ka-2013.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-New York. Lingakhohlwa ukuthi lingazwa okunengi okwenzakalayo eNew York ekutshengiseleni lokhu ebulenjini bethu beFacebook VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lichona njani izihlobo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi seGuyu emangweni weGwanda umnumzana Mbuso Ndlovu yena oncitshwe ukudla okwabelwa abalambayo yiziphathamandla zebandla lezanu PF. Mnumzana Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ngikhona baba Nkomo.
Uthi wena suke wabandlululwa ekwabiweni kokudla ngoba ungayisilo lunga lezanu PF. Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani?
Umhlangano ngale lapho esihlangana khona kwathiwa khona siyabhalisa nje ukudla sokunangathi siyafika ngale kwathiwa khona sifuna amalunga ebandla lezanu PF. Nxa ungesilo bandla lezanu PF hayi ukudla awukuphiwa.
Owayesitsho njalo ngubani kahle kahle ngusobhuku ngomgcini sihlalo webandla esigabeni ngubani?
Hayi khona kwakungayisiyo sobhuku kodwa kwakulabanye ababebuyile khonapho babehamba ngezimota nje bathi khona hhayi thina lapha sifuna abantu abalelokhuzenini ikhadi lelokhuzenini leparty yabo ele-ZANU-PF.
Nguwe wedwa yini wancitshwayo kumbe baningi?
Hayi sibaningi kakhulu.
Kungaphi kwegwanda kahle kahle lapho?
Ngisemaphandleni eGuyu le kumbe yake elizwe eseyiGuyu.
Ye hayi ngiyakwazi eGuyu.
Uthi
njalo bala besithi ngoba wena ule mota iyadliwa yini imota?
Hayi lami into yakho ndiyamangalisa ukuthi ya umuntu le mota sekuthiwa awusaholi kumbe imota yakhona iyadliwa ngoba noma ungazindela emgwaqweni imali yakhona uyitholi oyitholayo naleyo uyanika amapholisi ukwadiza.
Lubhahe kanganani udubo lolu eGwanda Ndlovu?
Lubhahe kakhulu baba Nkomo vele hhayi yinto enzima kakhulu.
Baphila njani abantu pho ikakhulu abamanye amabandla aphikisayo bona babancitshwa ukudla ababhekane le ndlala enkulu?
Baphila nzima kakhulu sibili ngoba hhayi impilo yakhona inzima nxa ungasathanga wathela okungamadola vele akula mali ongayithola sibili akula kudla ongakuthola.
Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ngempela abamabandla aphikisayo bayakuncitshwa ukudla kodwa uMongameli Mgabe uthi la ngamanga aluhlaza uthi ningalolu daba.
Hayi ngibona ngathi nizama ukuvala ububi bakho ukuthi khona ibandla lakhe singabe sengasile kuncitsha abantu ukudla kodwa khona kwinto eyenzakalayo sibi.
Hayi kuyezwakala Ndlovu, ungathanda ukuphosela ukugcina?
Hayi mina ngithi khona hayi ngayona leli bandla leli liyaphonga ukuzama ukuthi lathi esingayisho mamembazane lisizame ngakhona okho kuyabe kutholakele kuphela yikho engilakho.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovini, siyabonga ba.
Hayi lami ngiyabonga ba. Chana na na ina. Chana. Chana na na ina. Chana.
Chana na na ina. Chana na 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 ina. Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomnumzana Mbuso Ndlovu isakhamuzi iseGwanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Langlela hawulamlela
hawulamlela hawulamlela namba wafowembula. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz.
Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga mfowethu, imthwakazi Republic Party libandla elifunde ngomnyaka ka-2018 umnyaka siyaphela ngemva kwama-elections aka-July 31 aweZimbabwe ayilontsha ngokusemthethweni engathi official mhlaka-11 January ngo-2014 ePresbyterian Church koBulawayo. Sahlala phansi sakhangela ikakhulu njengabantu abasakhulayo sananzelela ukuthi abantu bemathekeleleni esingathi ngabakomthwakazi sisela emigeni lapho okule boda khona yemthwakazi yeZimbabwe bangabantu abancindezeleke kakhulu ngenxa yohulumende okhona weZANU-PF egoqela mhlawumbe abantu bonke abesishoneni. Sasesikunyanzelela ukuthi ama-national political parties wonke akhona elizweni leZimbabwe ethesiwa i-nationalism kawabancedi abantu bemathebeleleni. Sakhangela ukuthi kulamabandla angapha agocela elikhokhelwa ngoWelson Mncube labo Dumiso Dabengwa oZaphu
abantu bemashonaland ngabawavoteli besithi angama-tribalist parties or angama-regional parties. Kwasenza-ke sananzelela ukuthi lokhu akusoze kwafa kwasinceda ngoba kunjalo nje emabandleni lawa afonywa evela khona le eHarare abantu bakithi bayenziwa odeputy njalo kuba ngodeputy lokho akubenzi be lama-influential decisions ngaso kusiza enhlupheni zabantu bakithi.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje kule nhlanganiso kumbe amabandla angafika wona 20 alezinqumo ezifana lezenu, kungani kungela kubambana abantu bakamthwakazi?
Ngiyabonga mfowethu, siyakunanzelela lokho kodwa ngiza kuphawula ukuthi imthwakazi Republic Party ibandla lakuqala mhlawumbe elisebenza si-adressa izinhlupho zabantu ku-ground engathi lisebenza likhonapha lokhali lingekho ngaphandle okusebenza sasukela la amanye amabandla kithi ngoba amaningi awo abe ngaphandle kwelizwe kakhulu e-South Africa thina si-operator sikhonapha ekhaya yikho uthole ukuthi la izolo besiselifani sisekela khona abadala bethu ababothiweyo bebothelwa amalungelo abo. So ngokunjalo okunye mhlawumbe sehlukana ku-approach le-ideology thina i-approach yethu sibiliva kumamasizi ukuthi sizahlaba umkhosi siya ebantwini ngoba amandla ethu avelela ebantwini ngasho ukuthi sihlale sibe zinkokheli sithi khona simele abantu kodwa abantu bengahlazi and enyakuveza lokhu lakubalaleli lakubasekeli bethu ukuthi silibandla elilama-structures cause indawana zonke lama-structures ayemidweni province i-Mat North province iBulawayo province i-Mat South kanti le-national strata egoqela ama-province la engiwabalileyo kanti e-South Africa lapho njalo sesafaka i-South African provincial strata e-North America khona ngale e-Canada sesafaka futhi i-strata sabantu balithi bahomthwakazi besebenza bengaphandle kodwa besebenzela yona lolu udaba esithezwalo njengephathi.
Ngiyakuzwa uyakhuluma sibili lelama-structure lani kodwa baningi okunganani abantu abalisekela?
Abantu mfowethu bayala besanda silibandla elikhulayo okusithabisayo kakhulu sikhangela ukuthi into kade sezi sihlupha ngama-resources ukuthi sikwanise ukuphuma ezabelweni siye ebadaleni kodwa mbidana siyakhula ngoba abantu bayezwa ngathi bayabala emanyuziphepheni bayasibona siya-adressa inhlupho zabemakhaya ngokunjalo kuyasijabulisa loba singeke sathi ukuthi sibandla elikhule kakhulu kodwa nginyathela esihamba ngalo kuyasifundisa ukuthi hhayi libandla eliku-right direction njalo sinanzelela lokuthi silibandla kakhulu eliphethwe ngabantu abasakhulayo abasafuna ukubona izinto zihamba njalo beseselamandla. Ngokufananayo futhi sisanda ukulonta i-petition yethu esiyilontela kuyithi lapho esidinga khona ama-signatures ayedlula 20,000. Lokhu kusitho ukuthi i-signature yinye ngayinye imelele umuntu ngamunye ngamunye owabulawa ngumbhuqazwe kumbe ngithi i-ground. La ma-signature kungama-signature esizawathatha siwase kuma-stakeholder zonke esicabanga ukuthi alokwenza le mthwakazi ogoqela i-Zimbabwean government, i-AU, i-SADC, i-UN, i-Britain, o-EU labo queen inecapacity khona lengiyandi lama-neighboring countries ethu agoqela i-South Africa. Okusijabulisayo ukuthi lo msebenzi uyahamba indawana zonke abantu besikhathi esibabhizi ku-ground bayasayinisa abadala and i-response esiyitholayo basitshela ukuthi hhayi abadala bayawamukela lo msebenzi esiwucelile ukusayina lokhu esikutshela kibo okuzasenza ukuthi sikwanise ukuyindeda all these stakeholders that we feel metamorph to the point of power.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula okwenzakala eBinga ngokwabiwa kokudla ngesikhathi indlala ibhahile elizweni. Sixoxa lo nkosikazi Febi Dube owesinampande. Siyalamukela kuhlelo.
Ngiyabongeka, sanibonani balaleli.
Yeah, inguquko zikhona kodwa ihlupho nje lokuze indlala. Inguquko zikhona abantu bayazama sibili ukuthi kube ngcono. Lo hulumende la yazama ngendaba yendlala le. But imali ayibonakali ngapha. Uhulumende uyancedisa ngokudla under i-social welfare kuyabuya umumbu okhangele abantu abalupheleyo abadala labagogekileyo ama-vulnerable so bayazuza umumbu kuyancedakala sibili ngoba sisebenza laba nabantu be-anti-corruption uhulumende wasifakela abantu be-anti-corruption abanjengo Charlie Gambila uNomeno ongumfotha uyancedisa sibili ukuthi kungabi lokucilibezela abantu ba omunye lomunye azuze singathi ipe household zuzisaka nxa kuvefanele bazuze le nhlelo ye-WFP azuzakala futhi amabele e-cooking oil bayazuza imbijana but ukuthi ama-KGs angikhona malutshwana ngoba bake baqeza bafika ku-9 KG kade sebenika 7 KG umuntu ikhanda ngalinye ngalinye so akweneli suka zasale futhi abantu baningi ngoba abazange bavune noma mpijani
i-WFP yona inika baphi
i-WFP inika abasesebatsha ngoba kulezi gaba kule food for work futhi i-food for work ingena abasesebancane abangaphansi kweminyaka eyi-60 kusiza ngaphansi so abaleminyaka eyi-60 kufika phezulu yibo abangena ku-social welfare kodwa loko kokuthi laba ngabangaphi hhayi ngaphephi ngasilakho abantu bayazuza sibili kusuka kube kulutshwane ngoba umumbu uthengwa kahlanu
kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bengezelele ukudla njengoba lisithi akwenele
abantu kade sibengezelela ngokuthengisa izifuyo lanxa zisifa inkomo abantu sebafuda bayazithiya ngaphansi kukazibambezi ukuthi zibe la madlela angcono abantu abaningi bazithathe izifuyo zabo zahamba but aba okunjengembuzi lokunye okusankuku bayathengisa lanxa kuyukuthi abantu abathengayo babuya le ntengo zabo yibo abazifakela ama-price uyabuya umuntu athi imbuzi ngethi ngifuna ukuthenga nge-$10 ukanti-ke umnikazi lwani uyabe efuna ukuthengisa nge-$20 but ngenxa yendlala uyayithengisa nge-$10 imbuzi eyodwa ukwenzela ukuthi inhlelo lezi ezikahulumende le-WFP zingakafiki abesezuzane azuze-ke ukudla engakaphiwa loko okunye and abanye bayahamba besiyathengisa eharale imbuzi zakhona bayagada bakhweze badinga iimota zokuyathengisa khona ngalo ukuthi intengo yakhona ibe ngcono kulale ethengiswa ngapha amanzi ayaseludubo iinkomo azisadli lude sezitshona ziphuma phansi zisidla inhlabathi ezinye ziyafa zodwa okuthi nxa udengisa inkomo sithengiswa ngama-$60 $80 $100 ayifiki so yiko bedatha inkomo besiyathiya kuzambezi but ngale kuzambezi lakho futhi kule ngwenya ezihlala emanzini ziyaluma futhi izifuyo ziyawonakala but ngaphandle kokuthi bazihambise ngale akula madlelo
ziyabe zibhekwe ngubani inkomo lezi
balezihlobo abanye bahamba baya kwakhimize ama-temporal so bahamba besenza ama-groups bahambe bayatshintshana ukuphenduka ukuzokhangela abantwana so impilo abaphila ngayo abantu ngapha
abantwana-ke
abantwana besikolo bathwele nzima especially ekudleni akula kudla abanye abantwana badla 1 meal in a day particularly badla ntambama ngoba ekuseni kuba nzima ukuthi azuze iporiji emini ukuthi azuze okokudla kuba nzima so sokula bantwana basebephumile esikolo ngenxa yokuswela ukudla but bayahamba abazali imali zokuthi babhadale kabalazi vele bahlezi la bantwana kodwa abaxotshwa ngoba savumelana abazali lama-SDC lama-teacher ezikolo ukuthi abantwana bengaxotshwa bebe befunda kuphela njengoba abazali bengela mali zokubabhadalela but indlala hhayi babambile sibili ngoba ukudla vese esiprioritize ukuthi kudliwe ntambama kuphela emijona singadlilu
hhayi kuyezwakala sibongile ukuxoxa lani kuhlela
siyabona
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Febi Dube owesinampande eBinga asidibaneni njalo
weziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo lamhlanje, ulondoda ubonakala emdlalweni weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo ethwele ibhakane elithuka abesishona. Lokho kucunule abaningi besithi lolu bandlululo kumele lungangeniswa emdlalweni wenguqu. Sixoxe lomkhokheli weqembu leHighlanders uNdumiso Gumede ukuze sizwe ukuthi iqembu leHighlanders lona lithini ngalolu daba.
Sikubone lapha emaphepheni baba, kukhanya kulo muntu owayebuye ebhale ibhakane lakhe ethethisa abantu besitshoneni.
Manje lina njengeqembu lithini ngalokho?
Thina asivele okokuhlukanisa abantu okuthiwa ngesikhiwa i-discrimination, asikuthandi ngoba ibhora lakha abantu. Akulandaba ukuthi uvela ngaphi langaphi. Khathesi ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa esishoneni. Kuma abantu onjabo Muduwa, o-Eric Mudzingwa, o-Ralph Matema, ngabantu abalegazi lesitshoneni bonke labo.
Yesike sabona njalo amanye amabhakani angani atshengisa ukubana abantu babambane. Iqembu yini elisekela lokho?
Lawa amabhakani athi no violence, no discrimination, abhalwa ngamaqembu ethu esibabiza sithi ngama-chapters. Lawo yiwo esiwasekelayo ngoba thina nxa kuzaba leduka at any time sigcina sibhadaliswe inhlawulo ezimangalisayo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela ukubana lona iqembu belidlala ungani bese lingani liyalahleka kancane, ungathini ngokuphumelela kwalo eselikwenza kathesi?
Akwethusi ukwehluka ukuthi iqembu bese lingani liyaxega ngani ngoba salahlekelwa ngabafana ababili abebeyiyo bezintshantshu zokuhlohla uKangwa loNox. Lalamhla njengoba ngikhuluma lawe, uKangwa lokho engomunye abaphezulu kumagoli. Kuyakhanya-ke sobala lokho ukuthi nxa abeyiwo abahlohla besukile kuzathatha isikhathi ukuthi abathethe indawo zabo bangene ngokuzwakalayo. Ngikhuluma nje sebeqalile ukuthi bakhanyise ukuthi hayi labo bangahlohla lezo magoli.
Alo ngumnumzana Ndumiso Gumede, umkhokheli weqembu leHighlanders, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ama esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela iBhalakwe ludala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.